Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro, ndira 6/2020. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chisungo chakatoitwa kare neNational Executive Council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa. Zvatichange tichingotozoita chete ndechekuti panovhurwa zvikoro tikutokurudzira kuti varayiridzi vatichero pavanenge vasingaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo, kumavanogara, kumamana kwavo kwavanogara ikoko, vabatsire vana vese vave varombo vanenge vauya kwavari vavadzidzisire kumba ikoko.
Rimwe zvesangano revarayiridzi rinoti nyengo dzaro hatisi kuzotangidza basa panovhurwa zvikoro mwedzi uno.
Kana hurumende yakavhura mukana wekuti ngatitauriranei, handioni rizini yavangakurumidzira kuti taakuda kuenda taakuda kurega kuzokera kubasa. Ndinovimba zvakare kuti panovhurwa zvikoro progress inenge yaitwa pamanegotiations iyayo.
Gurukota rinoona nezvavashandi rinoti rakatarisira kupedza hurukuro nevashandi panovhurwa zvikoro. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kuita kongiresi yaro kubva musi wechitatu kusvika nemusi wechishanu. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti pakongiresi iyi panenge pasina zvokusarudza vatungamiriri vesangano iri asi kusunga zvibvumirano zvenyaya dzavanoda kuendesa kuhurumende maererano nenyaya yemihoro yavo nezvimwe zvinobata varayiridzi. Vamasaraure vati sangano ravo rakatobvumirana kare kuti varayiridzi varo havasi kuzoenda kubasa muzvikoro pazvinovhurwa.
Tange takatarisa madingindira mana atinenge tichiita hurukuro zeya hurukuro pamusoro pawo. Dingindira rekutanga richienderana nenyaya yelobbying and advocacy yekuti zvinhu zvatiri kuedza kuti tizokumbira nekuti kuloba kuti hurumende nekuadvocatea kuti zvinge zvichiwanikwa muZimbabwe ndezvipi. Tichitarisa nyaya yemasalari evarayiridzi tichiloba kuti masalari wayo awedzerwe. Tichiadvocatea kuti vadzidzisi vatambire mari inokwana inoita kuti vaite basa ravo vakafara. Tichange tichiitawo advocacy yakawanda panyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira zveutano hwevanhu, zvinosanganisira zvemamiriro ekunze, zveclimate change. Ndozvezvimwe zvinoadvocacy zvimwe zvatii tichiita. Saka kongresi yedu ichadiscusa padingindira iroro relobbying and advocacy. Dingindira redu rechipiri rinenge riri recapacity building, apo patiri kutarisa kubuilda macapacities emacommunities edu kuti anga ari more resilient panyaya yeclimate change, kuti ndezvipi zvatingaite kuti builde macapacities emacommunities edu, ndezvipi zvatingaitewo kubuilda macapacities emamembers edu kuti akwanise kunge achirarama munyika yakaoma kudai, ndezvipi zvatingavadzidzise kuti vaite mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Dingindira rechitatu tichange tichitarisa nyaya yekubatana nemamwe maorganization akasiyana siyana nekukusha mashoko. Apa tichange tichibuda negwaro rekuti kuti networking yedu kuti ibudirire, tinokwanisa kunetweka nevanhu vapi vatingabatane navo kuti tikwanise kuita chirwirangwe panyaya yematambudziko atosangana nawo, kubatana kwatingaite nemaparents kuti tiite chirwirangwe panyaya yekusumudzira dzidzo yedu, kubatana kwatingaite nemamwe maunions nemamwewo maorganization kuti tiite muonera pamwe panyaya yematambudziko emuZimbabwe. Chechina chatichange tichiita hurukuro nazvo, dingindira rechina richange richingotarisa nyaya yekuti mamembers edu seatuzi toita sei kuti agare achiwana maservices akanaka, maservices anoita sana funeral service, maservices akaita sekuti awane medical, maservices ekuti awane maloans, maservices ekuti awane mastands, maservices wakangosiyana siyana anoita kuti vararame upenyu hunenge huri nani.
kune avo vanoti zvinangwa zvenyu zvawandisa uye hazvisi zvisina kunangana nemihoro yevarairidzi chete zvava zvematongerwo enyika nekuti tinoona kuti mava kudhila nezveclimate change nezvekushayikwa kwemvura mudenga munoti chipa nenyaya iyi
varairidzi vanhu vakangofanana nevamwe mvura ikasanaya tine minda yedu kwatotorimawo kusirira kutokohwewa tinana mai vedu tine vana vatodzidzisa vanoda kubva vadya kudzimba dzavo kushayikwa kwemvura kunoafekta tese kuchinja kweclimate kunotiafekta isu sevarairidzi tine basa gurusa rekuti zvi kwatodzidzisa vanhu ngatikodzisadzidzisei vana kupasa mukirasi chete titodzidzisawo nezvekuchinja kwekunze izvezvi ndosaka tine maticha ana geography eagriculture zvimwe zvinove utese hwatotarisira kuti hungatoshande kusimudzira nyika kushayikwa kwemvura kunotiafekta nekuti toomwawo mvura tiri vanhu hakuna chinhu chinonzi chimusataure nezvacho nekuti mungori varairidzi saka hapana chakashata pane izvozvo hapana matongerwo enyika aripo inyaya yedumbu revanhu inyaya yekudya inyaya yekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu inyaya yekuchengetedzwa kweenvironment yedu inobatsira murombo wese inobatsira munhu wese chero ane mari kuti earth yedu irambe ichichengetedza mamwe magenerations achateera kumberi
panyaya yokudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro mwedzi uno sangano renyu rakamira papi
chisungo chakatoitwa kare nenational executive council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya yemihoro yedu yagadziriswa vati chero pavanenge vasingaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo kumavanogara kumamana kwavo kwavanogara ikoko vabatsire vana vese vevarombo vanenge vauya kwavari vavadzidzisire kumba ikoko satiri kuramba hatisi kuramba kubatsira vanhu sesu tiri kuramba zviri kuitwa nehurumende zvekuti vanotora mari yese yenyika vachizvidyira vachikwira dzindege vachiwedzera mazimota vachitotenga nendege chaidzo asi mari yekuti vaise muzvinhu zvakakoshera nyika vasingaisi saka isiri kuti hatingaende muzvikoro zvinonge zviine hurumende zita rehurumende iyoyo isiri kuramba kupa maservices kuvanhu isi toshandira mahara saka tiri kuti kana tisati tatanga kubhadharwa mari yedu yatodhizevha sevanhu tichange tichingogarwawo kudzimba dzedu asi tichange tichibvuma kubatsirana nevarombo vese vanenge vaida kuwana dzidzo asi kumabasa hatizoende kusvikira nyaya yemasa rizedi yatagadziriswa hatingarambe tichishanda vanhu vari kubata pesi yenyika vari kutora mari yedu vachizvidyira vachishaya kana shoma yavangaise kuhealthcare yavangaise kueducation nezvimwe zvinoita kuti nyika ifambire mberi
mutungamiri weartus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 tichiri panyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vanoti naivowo havasi kuzoenda kubasa panovhurwa zvikoro kana nyaya yavo yemihoro isina kugadziriswa
nhaurirano dzemari hapana chiri kuitika asiwo varairidzi vedu vakatora resolution madekwe kumapast 2 nokuti inyaya hombe inonetsa vakatora resolution yokuti havakwanisi kuti vaende kubasa zvikoro hazvingavhurike zviri kuhurumende kuti ione zvaingaita kuti yapamidza havadi kuwedzerwa mari havadi kushini vanoda kubhadharwa mari yavaitambira payanga iri maus dollars ine uremu huri inoenderana necurrent interbank
ii mari
taitambira 450 us to 550 us saka vanongoda kuti kana hurumende zvakairerukira kuti ibhadharise iyoyo yobhadhara kana isingakwanisi inongoenda musi wainenge ichipeya varayiridzi voona kuti interbank yacho musi uyo inenge iri marini wobhadhara iyoyo kuvarayiridzi nokuti zvokusvara tichinyeperana chiti kune cushion hazvibatsiri nokuti kubhadhara kushini zvinongopa kuti zvinhu zvikwire zvekare zvinhu zvinokwira kakapeta kashanu kese saka zvinotopa kuti vaus asi vakabhadhara nomari inouremu yeus nokuti tinopa kuti zvinhu zvikwire kuti us racho rinoramba richiwedzera rinoramba rino uremu hwakasimba asi mari yomuno ichishaya uremu saka ndosaka vaona kuti zviri nani vabhadhara neinterbank saka havadi salary increase havadi kushini vanongoda kuti vabhadhare mari yavanga vagara vachibhadharwa nokuti zvichienderana nemutemo wepasi rese weilelo kuchora mutemo kuti mari dzavarairidzi dzimbozofuma dzakaita shoma ndofunga munozviziva kuti hurumende yakambotanga ichiti bhondi redu ranga rakainzana neus saka parakazoona kuti hazvina uremu hwakafanana harakazosiya varairidzi vari kumari yebhondi iyo yanga yavashoma zvikuru nokuti tikatarisa uremu hwemari iri kutambirwa iko zvino navarairidzi imari inoita iyo US 30 to 35 dollars saka zvinoreva kuti vakabirwa masikati machena nokuti mari dzavaitambira dzaibva kupa 450 kusvika 550
asi mukabva matanga kotoro nekuramwa mabasa muomeserewo here vana vechikoro vaakuvhiringidzika nenyaya yekunetsana kwevadzidzisi nehurumende
kwete kudaro munofanira kuziva kuti ivo varairidzi vachona vabereki ivo varairidzi vachona ndo vane vana ivava havatokwanisiwo nevana vacho kuti vaende kuchikoro nokuti even mafees acho akatarwa kuzvikoro kwacho haakwanisi kuti vabereki vange vachiendesa vana vavo zvikuru sei vari varairidzi nokuti iwo ukatambira $800 chikoro chisina 7000 kana 10500 zvinoitika sei kuti murairidzi azokwanisa kuti aendesewo mwana wake kuchikoro saka varairidzi vaitawo sungano imwe yokuti vanodawo kuti vana vavo vatatichete pamurairidzi umwe vasabhadhara mari nokuti ndo vanopa sevhisi yokudzidzisa vana hazvizofambi zvakanaka kuti vadzidzise vana vavamwe vavo vakagara kumba
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Zhou, vange vari panhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima, avo vati hurumende iri kuziva zvichemo zvevashandi uye havafaniri kuramwa mabasa.
Takambotaura kaBlessing takuudza kuti tichingodzoka vashandi vehurumende vachapinda muagency National Negotiation Council kuti vataurirane vaone kuti chii chingaitika tinoziva kuti bazi rinoona nezvemari rakaindiketa kuti pane zvinogona kuitika but ine handisandaviri madetails acho vachagara pasi vonegotiate then vozotiudza kuti zvinenge zvabuda ipapo ndezvipi saka pane vanomirira hurumende vachiliidwa napermanent secretary weministry yepublic service labour and social welfare kwozoitawo vanomirira vashandi vehurumende vachiliidwa naleader weapex council anonzi Mike Cecilia Alexander saka vachagara ndofunga iro vhiki ririkuteera vanenge vatotanga maprocesses avo ekuti vataurirane
nekuti tenge tambonzwa mamwe masangano evarairidzi achiti anogona kusaenda kuzvikoro pazvinovhurwa nenyaya yekutaurirana iti ngati vanenge vachimbidza kumedza kutsenga vachada
vanenge vachimbidza kumedza kutsenga kuchada masangano makuru ese evarairidzi ari imomo National Joint Negotiation Council vari part of that saka kana hurumende yakavhura mukana wekuti ngatitauriranei handioni reason yavangakurumidzira kuti taakuda kuenda taakuda kurega kudzokera kubasa ndinovimba zvakare futi kuti panovhurwa zvikoro progress inenge yaitwa pamanegotiations iyayo saka ini handitarisiri zvangu kuti tichave nevashandi vanorega kuenda kubasa nepamusana pekuti process yenegotiation yakatotanga mumadhisemba ichaenderera mberi iwo mwedzi unoyu ndinofunga kuti by next week vanenge vagara pasi kuti vataurirane ndinofunga kuti pachaita resolution inoita kuti vanhu vose vadzokere kubasa kunyanya vadzidzisi ivavo vane mamwe mabato vanga vachitaura seizvozvo
gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muDaily News mune nyaya pamusoro pevana chiremba vakadzingwa basa vanoti vanotarisira kuita hurukuro nehurumende kuti matambudziko ari muzvibhadhara apere muDaily News mekare nhengo dzeparamende inomirira nhengo yeparamende inomirira Kadoma Central vamuchine ripi chinyanganya vari kuti Zimbabwe National Roads Administration kana kuti Zinara haizi kubhadhara mari kumakanzuru sezvainofanirwa kuita New Zimbabwe ine nyaya pamusoro pemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiyambira vanhu kuti vagare vakagadzirira kudzimwa dzimwa kwemagetsi sezvo chiteshi chemagetsi chekukariba chisingabudisi magetsi akakwana. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini vashamarari vestudio 7 makadini nevatereri vese vanotera chirongwa chestudio 7 tandinoitwa vachigusani ndiri kutambura ndiri kuona nhamo ndiri kuno kusouth africa tizawo nhamo yezanu pf tibatsireiwo paitawo nharo pano nemugarisano wandogarisana naye mutsigiriwo webato rezanu pf asi ari kuti iye mashoko ava Munangagwa avakati musarye nyama irya yenyu mavheji nokuti ndiane hutano tambura mbiri yamavheji ikombyuta yakaedita asi mashoko echokwadi studio 7 iri kunyepa kuti Munangagwa akataura mashoko iwawo nharo dzaita pano ndotambura ndoshaya kuti ndodini asi toteerera studio 7 zvakanakisa asi ari kuti mashoko akadaro akataurwi nemunhu mukuru ane pfungwa dzakakwana mutsigiri westudio mutsigiri wezanu pf munhu iyeye ari kutorambira purezidendi wavo akabira mareceni uyu kuti mashoko aakataura ataro nemunhu akakwana saka tibatsirei tizive kuti mashoko ndei chokwadi abva kuna Vamunangagwa ndatenda hangu mundipatsirewo hama dzangu dzese dzekwamudongi nedzekwamushava kunoberekwa mangu ndatenda zvikuru bhabhai.
Makadi zvenyu vashamarari vestudio 7 vanatononoka Hwande ana Blessing Zulu. Aiwa basa renyu rakakosha zvikuru. Nyaya inotaura purezidendi yekuti hanzi vanhu ngavadye magwiri nomuriyo. Kuda ndiko kukura men. Aiwa ndoti Mwari dei vapindira. Vachamisa zvamai kuti zvinhu zviite nani vana veZimbabwe vararame. Ndinzwa muhofu ndiri kuno South Africa. Ndirikupitori ndoti aiwa vana vanonga sozvo nemuromo vana veZimbabwe tatenda. Ndezvinhu zvasandukawo vedu wee. Nyika yedu ndoyango vapa muromo penyika dzese.
Pamusoro ivashamarari nevateereri vestudio 7 tandozvibosta ndinangu kutaura panhau yezvakayekuona maonero andiri kuzviita zvangu panyika yekwedu yekuZimbabwe 2020 taingobvumirana naingoti kuda 2020 wauya nezvinhu nezvanduku iri nani kuchinja kwegore kuchinjawo kwezvimwe zvinhu kudati muono wandiri kuona muono wacho unenge uri wrong direction kuona kwangu because muzvimubvunzo zvakabvunzwa zvazvo hakunzi izvonyama paitarwa zvenyama vasaitarwa nyama ido kukarengwa muchipoto kuti nyama iuye imari ndozvanga zvichibvunzira vanhu but vaibvunzira separable kungotangotaura kamwe chete mhinduro yacho yakauya apa aisiya president chero sabhuku ingatoikwa kwasabhuku kwete kwashe kwashe hakutaurwi nezvakava kupindurwe zvakadaro because kunenge kwataa kutotsvinya kuti ini ndodya murivo tikati tinodya murivo hazvisevezvo because panodiwa solution okay zvinhu zvakadai bhetta kutobhatabhata vanhu sezvaiita mukuru wenyika vamugabe vaigona kubhata zvekuti vanhu havasarwadziwa izvi zvinotorwadzisa vanhu apa mvura haisi kunaya futi apa mopindurwa futi zvimwe zvekuti izvo chero mukatitoda kunoturira nyaya yedu kune wat unogona kutibatsira mugona kutoluza power zvekuti maitirwo zvinoitwa chaivo chaiwa chero kenani yacho haaiwa haidaro
pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga Tadimire nevamwe vese vemunoshanda navo vanatononoka tinomutendai nebasa remunoita asi tinokumbirawo kuti avo vatungamiriri vakadai ngevenyika yedu yeZimbabwe ngavaitewo serious nesu tiri vanhu vari kushupika chaizvo vachadawo kuita zviro zvinoshanda asi hazvingareketi kuti ana Energy Mtode vauye muparliamendi kureketa zvevanoda kuti isusu tinofanira kuti zvevanoda vona ndo zvitinoita hai tinokumbirawo riregerero nesuwo tiri vanhuwo vano nyika inesuwo takairwirawo nekuti nesu tanga tiri vana vadoko asitaizoonawo zvaiitwa naaba edu vechitoshandawo kona kuhondo iyoyo. Saka tinokumbira kuti ngavatiregererewo, ngavapowo vakomana madoko vamboshanda.
Murisei pastudio 7 apo. Pakaita antu dangu taura zvaanezviviri zvitatu maenderano navamunanga. Vamunanga vari kutaura muromo wekuti anzi kai murivo hawi nyama haiti dyai murivo ndava vasadira kungotera chokwadi kuti ndakuona kuchanganyika. Saka nyama haichatengeki ngotori nani vanokufura vachitaura nyaya yekuti anzi kai dyai murivo ivo ndichoche ivo zvavakanzwa zvandiona tiia ndezvavo samandizavaruka mudii.
Ndinotiwo ndida kukukwazisai mese vashamariri vestudio 7. Ini ndiri kueastern cape ndautaurawo pamusoro penyika yedu yezimbabwe. Anyway, ndaikumbira kuti vanhu vemuzimbabwe ka ngavabatane, politics neekonomi hazvifambirani sekuona kwandinozviita. Nzara iri muzimbabwe yakonzeswa nemakakatano kudhonzerana kwevamwe vari kuda kutonga. Saka nyaya iripo nekuti pasina kubatana, pasina unity, zvinhu zvedu muzimbabwe hazvisviki zvakafamba. Pachino ishamisa ndacho ndechekutoti iyo vacho even opposition party vacho vanenge vachiti takabirwa election nevakavavhotera vari kufa nenzara. Plus yemutungamiriri wari kutoti iwe akatibira election ingawani ari kungoenda kune dzimwe nyika achirekognizwa sapresident wezimbabwe wani. Ndozvinoratidza kuti kutaura kwevanoita kaka kavataura se vanhu vakaenda kuchikoro sevanhu vanofunga. Legitimendi vanotaura ingadai yakarambwa nedzimwe nyika in the world. But ndinoti iwo vamunangagwa wacho vanoenda kune dzimwe nyika vachirekonezvavachitodzi president wezimbabwe. Ura ilegitimendi yekutaurwa muzimbabwe haina zvainobatsira because iri ngori yavanhu nenzara mumahara. Kavaita sevanhu vakaenda kuchikoro ingawani kumdc kune maprofesa vanhu vanhu vakanyatsomhedza mabhuku kavasadaroba. Even iko kupoland iko ari kuramba kuenda kukoko hakuzi kunzi kana vapinda kupoland vanenge vakunzi vatedzere zvinoitwa nezanupf ivo vanenge vachipa pfungwa dzavachipikisa. Ndinototi kuti even ibumuro remutemo rigadziriswe iroro vari kuchamanda kutoti hee tikubirwa maelection yedu sofa manje kava kanamba vari kure nezanupf zvinogadziriswa sei manje zvekuti maelection aitwe friendly fair sezvo vachitiwo tinobirwa gore negore. Saka vakavarumi vari kumdc vaka vaita sevanhu vakaenda kuchikoro. Ndingangoti aku ndiwo mashoko angu.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa neAmerica kwakaitwa General Qasem Soleimani vekuIran mazuva maviri apfuura, Iran yazivisa kuti haisisiri muchibvumirano chekurega kugadzira zvombo zvenuklia. America inoti yakauraya vaSoleimani nekuti vakange vachironga kurwisa America asi haina kubudisa uchapupu uhu. Nezviro Iran yakati ichatsiva kuurawa kwakaitwa General Soleimani. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata Dr. Frank Guni.
Mazira atiri kuita ndeyekuti hurumende yedu yemuno yeAmerica vakashandisa madrones kwete rimwe chete asi akati wandei kubhomba nemabhomba anonzi maprecision bombs zvombo zvehondo zvinonangisa panzvimbo imwe chete zvakanyanya kururama chaizvo kuuraya Brigadier General Qasem Soleimani vanga vari mukuru wemauto emuIran anonzi Quds Force kana kuti maspecial forces Republican Guard yemuIran. Izvi zvinhu zvanga zvisingatarisirwe kana nani zvake nekuti munhu watanga tagara tichiziya kuti anofamba munyika idzi dzinana Syria naimo muIraq achibatsira vanhu verudzi rwechishia kurwisa matororo eICC neAl-Qaeda uyewo kupesedzera chitendero chavo chechishiite vachinetsana nevamwe vavo vechisuni Muslim. Kuurayiwa kwaakaita kune mashoko akati wandei atingadi kuzotarisa kuti tione kuti chokwadi chaicho ndechipi uye kuti aurayirwei.
Iran iri kuti chii pari zvino?
Pari zvino Iran iyo iri kuti ichatsiva kuurayiwa kwakaitwa mukuru wavo uyu, nekuti uyu anga asiri mutororo, anga ari mukuru wechiuto chehurumende yeIran. Kutaura kuti kana tichitarisa mune zvehondo, America yakatodeclare hondo kuIran. Vanoona sekuti America yakadeclare hondo kuti takudenhai. Saka Iran iri kutoti ichatsiva, asi ichatsiva munguva yainoda iyo, munguva yainenge yatara nenzira dzakasiyana-siyana. Asi nhasi chaiye yavimbisa kuti mukutsiva kwayo ichatagetawo kana kuti ichatarisawo zvinoita nezvechiuto kana zvinosapotwa nemauto eAmerica imo muregion yemumiddle east. Asi tinotarisira kuti Iran haizomirira ipapo, ichanangawo zvekare zvimwe zvinodiwa neAmerica kana kuti maamerican interest ari mumiddle east, anonzi pachirungu masoft targets, zviri easy kuhwisa.
Chatingatarisira munyaya iyi mumazuva mashomanene ari kutevera chii?
Hatifunge kuti Iran inoda hondo, direct hondo chaiyo neAmerica. Inoziva kuti vakaita conventional war ayo vavanorohwa. Saka takatarisira kuti Iran ichaita response kana kuti ichatsiva, ichakwishidza kuurayiwa kwakaitwa General Soleimani neyainonzi pachirungu asymmetric warfare. Kutara kuti inenge isiri conventional, vanenge vachita kunge zvechigorira zvekuti vakabata apa vakabata apa, vada kudzvenya America kuti irwadziwewo. Chechipiri zvakare, nhasi chaiye Iran, hurumende yeIran yataura kuti chibvumirano changa chiripo chenyika dzepasi dzese dzakamirirwa nenyika shanu dzanga dzasara neUnited Nations kuti isagadzira magwenya anoshandiswa kuzogadzira zvombo zvenyuclear. Yataura kuti yakuzviregedza, haicharemekedze chibvumirano ichocho, nekuti America chekutanga yakabuda muchibvumirano ichocho zviri kunze kweinternational law. Uye yaona kuti Iran iri kuti hazvivabatsire kuramba vachitevedzera zveUnited Nations, ivo vachipindirwa neAmerica ichiita madira aJorjina kuuraya mauto eIran zviri kunze kwemutemo uya unonzi international law.
Dr. Frank Guni vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Talking vibes, aenda nenyika sezvonguva yedu yapera. Regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano revarairidzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotangidza basa panovhurwa zvikoro mwedzi uno. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mazima vanoti vakatarisira kupedza hurukuro nevashandi panovhurwa zvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tarono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
soku isika tisenda.